Ini ndini jonga kande miri, ndichiti eino imusuri na uza nasi chitatu Nyamavuvu 21, 2019. Vaimbowe mutewedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mpoko, vano miswa pamberi pedare redzimhosva muulawayo vachipomerwa mhosva yekuita zveuori dare richibva ravapa mukana wekubvisa chiuru chemadhora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. ZANU-PF yoparura urongwa wemakomishina akasarudzwa kubva mubato iri kuti aferefete uori uri kunzi huri muZANU-PF uwo unonzi uri kubata-bata vakuru vakuru mubato. Vatsigiri veMDC muBulawayo vogara vakabatira hura mumaoko vachitya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vateveri vemutambo wenhabvu munyika voita mafungiro akasiyana-siyana nekutambidzwa basa reurayiridzi weMawarriors kuna Joy Antipas uyo anorayiridza chikwata cheChicken Inn muZimbabwe Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika pakati pevagere munyika nevagere kunze kwenyika kana kuti kudiaspora pamusoro pekuratidzira zvakasimba munyika zvisinei kuti mapurisa nemauto anenge aine zvombo mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave.